This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 11, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kana muri kunzwa kunzipande kuno kunzwa kuchatangwa kuitwa izvi, anozi mapilot projects kana matrials ayo tinoda kuti aite kuti akangofanana nekutsvaga ruzivo kwachekedza kuita. Kuita mapilot projects nematrials hakusi kureva kuti chakaita makwikwe izvi.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kutaurirana kuchiri kuenderera mberi panyaya yekuti vanhu vatenge mvura vasati vaishandisa kana kuti maprepaid meters.
Kana vakashandisa deviation yekuti zvani kupiwa, vanono challenge wakukoti nekuti vanenge vachimislead the public.
Imwe nhengo yepolitibhiro yezanupf yazivisa kuti chikwata chakadzingwa mubato iri chichitsigira vaive muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru chiendeswa kumatare kana chikashandisa zita rekuti zanupf. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kutaurirana kuchiri kuenderera mberi panyaya yekuti poiswa here kana kuti kwete urongwa hwekuti vanhu vatenge mvura vozobhadhara kana kuti maprepaid meters. Masangano anomirira vagari vemuHarare ari kuramba kutambira urongwa uhu vachiti hunogona kukanganisa zvikuru vanhu vasingakwanise kunge vachitenga mvura iyi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaManyenyeni kuti vatsanangure.
Tichiri kutaura marumuziro takaita musangano nevagari nemasangano anomirira vagari vemufuta, pane dzimwe nzvimbo zvimwe zvataa kunatsowirirana zvisina kupokana. Nyaya yekuti mvura chinhu chinodiwa pakurarama kwemunhu haina kupokana. Nyaya yekuti mvura haisi yemahara haina kupokana. Ingave mvura yemahara imvura iri murwizi, asi mvura iri mumaguta ine cost, ine mutengo wakanangana nekuichenesa nekuipomba nekuisvisa kudzimba. Ipo izvo zviri tawirirano. Asi tichiri kutaura pane vamwe nezvizvizvi zvinhano zvavakatotora zvavakatotsika madziro vari kuti hakuna maprepaid meter. Pane vamwe vari kuti maprepaid meter ndo munzira yekuenda. Isu tiri kuti tichasvika patichawirirana kuti tatarisa izvi nezvizvi nezvizvi kwatichaenda ndekuti.
Ko hurumende iri kuti kudii?
Pari zvino isusu tiri kushanda nezvakataurwa naminista Kasikuwere, vanova minista vakanangana nezvemvura. Totausanganawo nemashoko ese ari kubva mumasangano anomirira yavagari. Totaura zvakare infomesheni yese yatichawana kune vese vachakwanisa kutipa ruzivo rwakanangana nezvemaprepaid meter kwaakamboitwa nemashandiro awo, chakanaka nechakaipa paari. Saka tiri vanhu irori. Kana muri kunzwa kunzipande kuno kunzwa kuchatangwa kuitwa izvi, anozi mapilot projects kana matrials ayo tinoda kuti aite kuti akangofanana nekutsvaga ruzivo kwachekedza kuita. Kuita mapilot projects nematrials hakusi kureva kuti chakaita maprepaid meter.
Ko nyaya yekuti ndiani anenge achiita basa iri kuri kuti yatambirwa ikanzuro here kana kuti anenge ari makambani akazvimirira?
Tingade kuzviita tichipa chedu, tingagone kuita tichishandisa mishini yatinge tatenga kune vamwe vanhu tiri tega. Tinenge kuda kuzviita tichibatana nevamwe vanhu vangangove vari vanenge vasina mishini yatinoshandisa yacho. Asi chatinoda kuedza kuchengetedza ndechekuti mutengo wemvura usakwirisisa.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare.
Thomas Mapumo, muimbi wokuZimbabwe. makaterera ku Studio 7.
Imwe nengo yepolisi biro ye Zanu PF yazivisa kuti chikwata chakadzingwa mbato chichitsigira vaive mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru chiendeswa kumatare kana chikashandisa zita rekuti Zanu PF. Chikwata chiri kutsigira amai Mujuru chiri kutsika madziro kuti hachisi kuzodzingwa mubato reZanu PF, chinoti chinogona kuumba bato rinonzi Zanu PF People First. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nengo yepolitibiro yeZanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Kana vakashandisa abbreviation yekuti Zanu PF, vanono challenge wakukoti nekuti vanenge vachimislead the public. Nechiwa kuti matare ezimosa anotoona kuti hazvigoni kuti mapato maviri anoshandisa kuti Zanu PF as an abbreviation. Kana ikange yakanyorwa seZanu People First, ndikumuti pane anoaendesa kudare nekuti kuti inenge iri clear distinction. Asi kaita kushandisa People First iri nzira yekurasira vanhu kuti kuti vafunge sokuti vachirivo vamwe chete nesu. Tinoenda kumatare zvishuwa, tinotora maodo kuti vasashandisa izvozvo zvinorasisa vanhu. Ngavatsvage zita ravo ravanofamba naro, tigorega kunetsana navo. Kana vachidiwa nevanhu vachadiwa nevanhu, vasingadiwa vadii. Tole akaramba kuti handirasi zita rokuti Zanu, ndodaura machinzi Zanu asi ndaunzi Zanu Ndonga. Akashandiswa zita iroro ndokunga pano tori nekesi yacho ya 1980 yakaenda kukoti kuti ndinoshandisa kuti Zanu Ndonga, vakaregerwa vachishandisa kuti Zanu Ndonga. Asi akapedzisira vachingowana 1 feet rokuchipinge chete muskafu.
Saka imi muri kutaura kuti makatogadzirira kuenda kumatare nenyaya?
Kana vachida kushandisa zita rokuti Zanu PF tenda kuda, nokuti hatidi kuti vanhu varasisi vachifunga kuti vanhu vaya vachiri kupati imwe chete nezvo.
Nengo yepolitibiro yeZanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we're shift here. My Instagram. Yeah. Na faza ma sister, na faza munu wese ma sita. Doro tadira basita faza bari basita faza kana ma ancestors. Yeah, waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer, father, Makatera Studio 7. Waya waya, muza
waya waya. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro na Honorable Irene Zindi. Honorable Irene Zindi mumwe wevamwe madzimai vari vadare pari zvino, asi zuva ranhasi vachange vachitipa nhoroondo yekuenda kwavakaita kuhondo yerusununguko vachiri musikana mudiki. Muchikamu ichi chekutanga tiri kutanga nekubvunza Honorable Irene Zindi kuti sei vakafunga ivo kuti vaende kunorwa vakamirira nyika yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu, Honorable Zindi.
Maita henyu kuenda kuhondo kwatakaita samadzimai, tine here mubayiro maererano nenyaya yekuonekwa kuti tine zvatakaita zvinosimudzira nyika yedu? Ini ndichizviona hangu pachangu generally. I can say yes, vanhu takaenda kuhondo tine zvatakakontributa pakunyaya dzekuchinja magariro amadzimai namaonerwe avo munyika samadzimai. For example, munyaya dzecolonialism, ichiri colonialism kana kuti tine dzvanyiriri wanga wevarungu wanga uripo, madzimai anga asingagoni kunga vachioperata maaccounts kana kuti vaitwe recognized the individuals in their capacities in society. Asi nekuda kwehondo zvakava neemancipation yemadzimai kuti vange vachipiwa equal same status, but that is the generality.
Honorable Zindi, mungati imi muri kufadzwa here nemabatirwo amuri kuitwa semadzimai akarwa muhondo yerusununguko. Tichitarisa mabasa amunowanikwa muchiita munyika pari zvino. Makaenzanisa nemabasa ari kupiwa kune vanhurume vakarwa hondo.
Asi kunda kuchibvira kuchikamu chekuti iwo madzimai acho angari pa-forefront achizvengana nembumburu zvakaita sesu kana zvakaita semumwe wacho. I want to be very honest, and it should be recorded in the history of Zimbabwe. I'm not happy. But at the same time, I'm not bitter about it, but I want it to be known. Taifanira kunga tiri madzimai kunyanganyanya vanenge varatidza kuti even patakaenda kuhondo, a person like me, I was only grade 7, but now I'm a graduate of the University of Zimbabwe. Not only that, I'm studying for my master's degree, and I've proved beyond no doubt that I'm capable. In terms of this is my second term in parliament, and it is out of my own personal individual effort without being recognized by the very same system that I've put in place to say, here is somebody who is capable, whom we can talk about as much as we all talk about kuti ini ndinoda kuenda pachigaro chakati nekuti ndakarwa hondo. So why should it be for certain individuals and not other individuals?
Chimboti painhoroondo yenyu mataura imi kuti makanga muri grade 7. Zvakafamba sei kuti muzofunga imi semudzimai kana mwana musikana wechidiki kuti aiwa ini ndakutombosiya zvechikoro ndakuenda kunorwira nyika yeZimbabwe?
First and foremost, I would say that yaiva nguva yacho yehondo iyoyo yakaita play a role kuti ndiende kuhondo. Chechipiri, the fact that we live at Manicaland, tiri pedyo chaizvo izvo ne Mozambican border. Takafunga neche kuti uyambuke kuenda kuMozambique. Chimwe chechitatu, zvanga zviri mumhuri medu zvekuda kunga tiri munyaya dzezvematongerwo enyika. Nekuti ndichiri mudiki diki chaiye ndaiona baba vangu dhadhisi zindi usiku hwega hwega vairara vari kusva kubva police station vachisungwa nenyaya dzekuti vaiimba nzvimbo dzezap. Mapurisa that time achinzi majoni vachiuya nejip mota dzaishandiswa namapurisa. That time, why an AGP was terrorist at the same data? So, Jim Jaminga Tengoti in the Pakistan, which is Wona, Saka, all that.
Aiwangu vayedu ndiyo yaita shanje. Tunokutendai Honorable Irene Zindi. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni, Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa upenyu hwedu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi muchirongwa chedu takatarisa kusvitsa makore makumi matatu nemashanu kwenyika yawana kuzvitonga. Tine hurukuro nemumwe vakarwa hondo yechimurenga vaBernard Manyadza avaizikanwa munguva yehondo nezita rekuti Pakachipoera. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaManyadza.
Aiwa maita henyu kuti kwazvai.
VaManyadza, nyika yatarisana nemhembereroro dzekusvitsa makore makumi matatu nemashanu yawana kuzvitonga. Asi kuti nyika iwane kuzvitonga kuzere, kune vanhu vakapira upenyu hwavo kuti vange vachisunungura nyika. Imi muri mumwe wevanhu ivava, mungatitaurirawo nhoroondo yeupenyu hwenyu kubva pamasimuka kuenda kuchimurenga.
Zvakaitika ndezvekuti 1972 ndipedza kunyora zamanishani reform 4 nemabhurura kuti akakrosa border kuenda muBotswana. Vatakanogara ndokuzozimirira kuenda kuZambia muna 1973 muna April. ndokuzenda ku Tanzania munana May kubatanga kutanga kuita training na June ndikapedza muna December kutanzania ndokwanda kange ndiri mukuru wemainstructor yekutraina vanhu takatraina vakawanda chose kubva 1974 kuzoya kwedidan pakafa komure zvitepo kuzotanga vatakazoita zipa ndinokungogura-gura nyaya iyi kutanga vatakazoita zipa hondo yambomiswa 1975 nekuda kwedhitandi neyatati zimbabwe peoples army ndiyakazotanga hondo 1976 yambomira hondo kwegore rese
ndevapi vamwe vamakanga muinawo kuchimurenga
ndichibuda munomu ndaive na comrade aitezvi vazvekomrade nyaramba rokuzenza kuzbc kublawayo nevamwe vamwe vakaendawo kuzapo kwaive na sevhania mawire akazova rikadhi aezipura akazova akitadzoka kuno kumusha iyo vana comrade ext chafa vana comrade george rutanira vana comrade iyo agiuka mbeu vana comrade chiwenga vana comrade penisichiri vana comrade chocha vakawanda vana comrade chinoda kufa taive navo kumugagawo vana comrade epison mishechetere vana comrade george shumba vese vanhu vandiri kutaura ava vachiri vapenyu vana comrade tondera nyika vese tanga tinavo kumugagawo nevamwe atakazonyora navo mugagawo dhokumendi vana comrade endai pemberere vapenyu vamwe atakange tinavo atakanyora navo gagawo dhokumendi vakatofa asi vamwe ava vachiri vapenyu gagawo dhokumendi ndo rakanga richitanangura kuti redwe kutungamirwa kwataa kuitwa kuno neleadership iri kurega vanhu vachipurwa kumboroma kuzambia iri kuregera vanhu vakadetenwa kuzambia isusu tafunga kuti regai tishande navamugabe kuti tibatsirane kuti vari kuzambia vagosunungurwa isi tichirwa hondo asi ipapo ndofunga takaita mistake tikadi takati vamugabe nevamwe nekuti haaino zvatipinza muna taisireva manje nekuti vamugabe vakutirenzesa iyo mugagawo dhokumendi yokuti ndini mbimbindoga hakuna zvemumwe zvotonetsa manje kuti haa takagadzira monista yatisingachakwanisi kukondirora manje
asi gwaro iri rakanga risiri rekungoshandisa munguva yehondo chete here vamanyadza
tactic yakanga iripo ndeyekuti isu taiti isu semafighters tinofanira kunge tine mapoliticians emisangano kwatiri ikoko kuti rekuzipura vakanga vana nacomrade joshua ngomo isusu kwedu nekuda kwekuti vamwe vakanga vasungwa vakaita vana comrade rugare gumbo vana comrade tongogara vana comrade mukudzei mudzi vana comrade amadziripi indikati vatinavo yezvinoizvi comrade mugabe vanga vari secretary general ngavachitibatsira vagochitenza nemamwe manationalist ese isu samafighters tochienda kuleta basa rekurudi
tochitarisa svondo rinouya nyika iri kupemberera makore makumi matatu nemashanu yavana kuzvitonga mungati here muri kuwana zvamaishuwira munguva yehondo
kutanga tanga kuma 1980 takafara chose and zvairatidzika setiri kuenda mugwara iroro nezvatakange takarwira asi pari zvino zvatitaramukei chaiko chaiko nokuti zvandiri kuona muvanhu kana pakanga paakunzi nyaya yekunovhota iyi vanhu vanovengana general population vanototya violence ndo painenge ichiwanda muno musadheki mega zimbabwe ndiyo nyika yega yekuti kana taakuenda kumaemergency vanhu vanomerera nokutya nokuona zvakaitika kuna 2002 uku kusvika pari nhasi maexpectation ndida kunga rekuti tichanorunyaroro rinoita zvoendana kuenda vanhu vanenge vachiita zvavanokwanisa kuita vanhu vanenge vachisunguka vachizvirimira vachichara zvicherwa vachitenza mabasa nezvavanogadzira zvino zvaopposite mai vangu ini vakandibvunza kuti uchiinda kuhondo pamusha panapa paipfuura nemabhazi mungani ndikati vo zvikanzi kwei zvino zvandakutakurwa nenge uri kuenda kuchipatara ii ndakabikira makomrade zvinoreva kuti chii izvozvo saka izvo zvinotorwadza chaiko chaiko kuona kuti kozvino zvataiarwira zvaipromisa vanhu zvakazorasikira papi
ndinokutendai zvikuru vamanyadza nekuwana nguva yekutaura nesupastudio 7 tinotenda zvikuru
aiwa neni natendawo chaizvo
manga makateerera kune mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vabernard manyadza avaizivikanwa munguva yehondo nezita rekuti pakachipoera muchirongwa chenyu zvinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai mumaoko ablessing zulu
tinotenda jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare meya weguta reharare vabernard manyenyeni vanoti kutaurirana kuchiri kuenderera mberi panyaya yekutenga mvura vanhu vasati vaishandisa kana kuti maprepaid meters zita rekuti zanupf